Babata Fadzwa Mandere vano sevenzera ku Bechnaf Bridge Hospital uko vano gara nemudzimai wavo Priti nemwana wavo Taropa Fadzwa. Ivo nemudzimai wavo vakadzidzira zveurapi asi mudzimai haasati ave kusevenza. Taropa Fadzwa ave nemwedzi minomwe kuberekwa asi haasi kunyatsokura zvakanaka nekuda kwechirwere chemoyo une maburi matatu anofanira kuvharwa. Vana chiremba vakaongorora kuti moyo wake unofanira kugadziriswa kunze kwenyika. Mai Priti Mandere avo vane makore makumi maviri nemasere ekuberekwa vakatombogara muchipatara chepari renyatwa kwemwedzi miviri mwana wavo achiongororwa nana chiremba. Munguva yese iyi mwana airarama nemweya weoxijeni wekumubatsira pakufema. Vechipatara vakasvika kupakuvadzosera kumba kuvabereki vavo kwaseke kuchitungwiza nekuda kwekuti nguva yakanga yarebesa vabereki vasati vawana rubatsiro rwekuti mwoyo wemwana urapwe. Mai Mandere vanoti zvakakosha kuti mwana awane rubatsiro nekukurumidza. Vanoti panodiwa zviuru makumi maviri nezvishanu zvamadhora kuti mwana abatsirwe kuSouth Africa kana kuti kuIndia.
Haagoni kuti afeme zvakanaka nekuda kwekusangana kune kushita ropa rake rinotakura mweya wekuti afeme nerinenge riine yatinoti carbon dioxide pachirungu. Saka izvi zvinoita kuti mwana ange achizarirwa nguva dzake dzese dzaanenge achifema. Uye haanyatsi kudya yamwe zvakanaka. Izvi zvichimuita kuti asakure.
Mai Mandere vanoti vakararama nguva yakaoma vari muchipatara nemwana.
Dambudziko raivapo nderekuti pamwe pacho taigona kupiwa chikafu asi pamwe pacho tinenge vanenge vasingakwanisi kutipa chikafu chinenge chakakwana sekuti dzimwe dzenguva chaigona kupereredza tisati takwana tese. Zvaireva kuti zvava zvakaoma pakuti mumwe musi unogona kushayiwa chikafu chekudya. Kana vachinge vari kumba vakatadza kukwanisa kuya kunokuonawo zvezvichireva kuti unenge uchishayiwa chekudya musi iwoyo kana chikafu chichinge chapera. Uye zvekupfeka zvanga zvaifanira kuti zvinge zvichibva kumba zvichireva kuti zvinenge zvichifanira kugezwa kumba nekuti muchipatara macho manga musingabvumidzwawo kuti tinge tichiwacha hembe.
Amai Taropa Fadzwa vanoti mazuvano vari kugara vakabatira mwoyo mumaoko sezvo mweya weoxijeni uri kufema mwana unongoerekana wangopera. Tangi reoxijeni nderekukambani yeBock Gases uye vanoribhadharira madhora manomwe mwedzi wega wega.
Oxijeni yacho hatiiwani pachena, tinenge tichifanira kuti tiitenge. Uye kutenga oxijeni kwacho kuri kutidhurira nekuti haisi kugara. Tengi ratinenge tawana reoxijeni riri kwasangogara kwemazuva maviri matatu rinenge rapera. Kutenga oxijeni yacho tengi racho rinoita $30. Uye zvekare tinenge tichida zvakare kuti ringe richitakurwa. Saka tinohaya futi munhu anotitakurira tengi iroro achienda naro kunotsvagwa oxijeni yacho.
Mai Mandere vanoti vanobatikanawo pamusoro pezvinenge zvichitaurwa nedzimwe hama kana shamwari vanouya kuzoona mwana wavo kuchitungwiza.
Havazhinji vacho ndo vanotaura kuti hamweya wetsvina mwana ane mweya wetsvina, mweya wetsvina ndo uri kuitisa zvese zvaari kuita. Izvi zvinotirwadzei pakuti ruzhinji rwevanhu ndo zvarunogona kutaura, vamwe ndo vanokwanisa kungonzwisisa kuti zvichapera kana mwana achinge abatsirika, asi vamwewo ndo vanenge vava kuti zvauri mweya wetsvina saka muchaita sei. Pakupera kwezuva unopesera pfungwa dzako dzakanganisika kuti vanhu zvauri kuti mweya wetsvina saka zvichafamba sei, mwana wangu achazovei, zvinoperera kupi, nekuti vanhu vanenge vachingopa makomi akangosiyana siyana.
Vamwe nevavo mbuya Joyce Mandere vanoti muzukuru vavo anodawo zvekare mishonga yekunwa inoita makumi maviri emadhora pamazuva matatu ega ega. Mbuya Mandere avo vane makore makumi mashanu nemashanu ekuberekwa vanotiwo zvekare kufema kuri kuita mwana oxijeni kwave kumupa mamwe matambudziko.
Iye zvino ari paoxijeni kudaro ari kurwadziwa nemaronda ari kusangana nawo pamusoro peoxijeni yaainayi, nekuti yagarisa ainayo ane 2 months nayo, iye zvinokumba anenge ainayo. Zvakandiomera nekuti ndinenge ndisina chekumubatsira nacho mwana, mishonga yaanonwa zuva nezuva, asi hazvinenge zvisina kupera, hazvisi kupera nekuti kusvika arapwa avharwa maburi iwayo ndokuti zvipere.
Munguva ino muZimbabwe muri kupisa zvakanyanyisa. Mbuya Mandere vanoti kupisa uku kuri kurwadza mwana nekuti haakwanisi kuenda panze kuti afurwe nemhepo. Kana ari manheru havakwanisi kuvhura mawindo sezvo chitungwiza iri nzvimbo ine umhutu hwakawanda. Havakwanisi zvekare kufafaidza mushonga wekuuraya umhutu kana nhunzi nekuti unokanganisa kufema kwemwana. Pari zvino Taropa Fadzwa ane mhezi dzekurumwa neumhutu. Sekuru wemwana vaeni Grey Mandere vane makore makumi mashanu nemanomwe ekuberekwa. Vanoita basa rekusona hembe vachitengesa munharaunda yeChitungwiza. Vanoti dambudziko remuzukuru wavo riri kuvashungurudza zvikuru.
Musi wechina ndakaita dambudziko rakandityisa zvekuti fe oxygen yakangoerekana yapera apa mari muhomwe handina. Ndakarohwana hana ndakati zvino muzukuru wangu akuzodi akuzoshaya. Asi pakaita mumwe munhu umuraini akanzwisisa dambudziko rangu akanditakurira tengi reoxygen kuenda kuindustry. Kontora oxygen kuzodzoka kunoko zvokuti akatotora almost 3 hours asina oxygen. Ndakachirohwa nana ndakatya. Saka dambudziko iroro rugara riri mandiri kuti zvino zvinhu zvakaitika ndisina munhu andinokwanisa kuwana anondibatakurira ningi ndinoita sei nemwana.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezveutano kuti sei rakasiya mwana uyu achiburitswa muchipatara ipo pasina rubatsiro rwaari kuwana. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Safari Njema.